Izvi zvaziviswa negurukota rinoona nezvemadzimai nebudiriro muzvare opa muchinguri apo vange vari kuparura urongwa hwemazuva 16 hwekucherechedza kushungurudzana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti gender based violence. Muzvare muchinguri vati hurumende iri kushushikana zvikuru nekuwanda kuri kuita kushungurudzana zvikuru sei kubatwa kwevanhu chibharo. Vati izvi zviri kuitika nekuti mitongo inopiwa vanobata chibharo yakareruka. Vati vane urongwa hwekuvandudza mitemo yevanhu vanobata chibharo vana vari pasi pemakore 10 kuitira kuti vagare mujeri kweupenyu hwese. Vatiwo vanobatawo chibharo vachiziva kuti vane HIV vanofanirawo kugara mujeri kweupenyu hwese. Vatiwo zvinosuwisa kuti vazhinji vari kubatwa chibharo vari kubatirwa mudzimba. Vakati izvi zvinoreva kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka patsika dzedu dzechivanhu. Vati zvakakosha kuti vana baba mudzimba vachengetedze mhuri dzavo kwete kudzishungurudza nekubata vana chibharo.
Mumba baba ngawe baba unokuzwa nemabasa. Haunganzi baba iwe uri baba unobhinya mwana wako. Haukodzeri kuita baba. Endi Mwari wakatotadza kukupa wana. Dai akakusiya usina wana. Nyika dzakaita wana Britain. Wanotobaya Jackson wakatoziwa kuti uri bhinya unorepa. Wanokubaya Jackson for 5 years kuti zvi usafunge sexual appetite imbopere.
Mukuru werimwe sangano rinoshanda nemadzimai anenge ashungurudzwa reMusasa Project, Amaineti Musanhu, vatiwo zvinosuwisa kuti mabhinya awanda mudzimba uye sangano ravo ratove nedzimba dzekuchengetedza vanenge vabhinywa kana kushungurudzwa sezvo kumba kwavo kunenge kusagarike. Vati nyaya yekubatwa chibharo kwemadzimai nevana vadiki yanetsa munyika uye zvave kutoda kuti vanhu vashande pamwe mukupedza dambudziko iri.
Chimwe chikuru ndechekuti even as we talk about safe shelters, safe spaces, we have to break the culture of silence. Tinoda kuti vanhu vakwanise kutaura nezvazvo. Nokuti vazhinji akangosumuka akataura kuti ndakabatwa chibharo, hee wanga wakapfeka chii? Mwana ane 2 years anopfeka chii? Kana takuona mapamba tichiona makumbo ari mupamba, tatorasika senyika. Madzimai tiri kukudza vana vedu sei?
Amai Musanhu vatiwo matare edzimhosva pamwe nemapurisa vanofanira kutora nyaya idzi zvakadzama vachiti pari zvino vanobata chibharo vari kupiwa mitongo yakareruka. Vatiwo dzimwe nguva mapurisa haana rubatsiro rwaanopa kune vanenge vabhinywa kana kushungurudzwa.
Saka madzimai echipurisa, chandinoziva ndechekuti kana mabvisa mainifomu takangofanana. Tinongokumbirawo kuti zvamunoziva zviya pakurema pokuita mudzimai ngamuzvitarise kana makatarisa mudzimai anouya nemwana abatwa chibharo. Ina handifungi kuti mainifomu makangomapfekai ndeyekuti mutichengetedze. Kana makuti tinotora isu vatirova kuambo ndirova sei kana ndaigona kuuya naye.
Vatiwo vedzisvondo vanofanira kushanda nevamwe mukupedza dambudziko iri vachiti kana mudzisvondo macho vanhu vave kubatwa chibharo. Mukuru wemadzishe munyika vaFortune Charumbira vatiwo nyaya dzekubatwa chibharo dziri kuwanda nekuti mitengo inopiwa mabhinya yakareruka zvikuru. Vati mabhinya anofanira kupiwa mitongo yakaomara uye kunze kwaizvozvo vanenge vabhinywa vanofanirawo kuripwa. Mazuva echirongwa che16 days of activism against gender based violence anocherechedzwa gore rega rega pasi rose kubva musi wa25 Mbudzi kusvika musi wa10 Zvita senzira yekukurudzira dzihurumende nemasangano akasiyana siyana kupedza mhirizhonga pakati pevanhukadzi nevanhurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.